Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 10 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamugabe utano hwavo hauchisina kumira zvakanaka. Ava mutana ari kungosesekedzawo zvatinoona nguva nenguva. Dzimwe nguva vanonzi vadonha, dzimwe nguva vanonzi vadzedzereka.
Mumwe mukuru muhofisi yezvekudyidzana nedzimwe nyika anotenda kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaenda kuSingapore kunorapwa kunyangwe asimbaradza kuti havasi kunyanya kurwarisa.
Iye zvino tiri mushishi dzekutaurirana nevanhu veLuxon Group of Companies kuti vachitipa nguva yatingati schedule of delivery yavanokwanisa kutiudza kuti mishina inenge yasvika rini munyika.
Zeki yotanga kutenga michina yekunyoresa vavhoti yeBVR mushure mekupiwa mari nehurumende. Mutungamiri weZifa waPhilip Chiyangwa vokurudzira vanhu munyika kuti vaende kuzotambira chikwata chemaWarriors kunhandare yeHarare International Airport. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaenda kunorapwa kuSingapore nemusi wechishanu. Asi mukuru uyu uyati titaure nemutauriri wavamugabe vaGeorge Charamba ati hake vamugabe havasi kunyanya kurwara sezviri kutaurwa nevamwe vanhu munyika. Hatina kukwanisa kubata vaCharamba sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Akandike chitatu gore rino vamugabe vachienda kuSingapore kunorapwa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti nyaya yekuti vamugabe vakura uye kuti vave kugara vachinorapwa ndiyo yave kupa kuti mubato ravo muve nekunetsana kwakanyanya. Pane zvikwata zviri kurwira kuti zvitore chigaro chavo kana vachinge vasiya basa, izvo zvave kusanganisirawo vakuru vemauto. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica.
Hapana chinonyanya kushamisa chekutanga pakuti vamugabe utano hwavo hauchisina kumira zvakanaka. Ava mutana ari kungosesekedzawo zvatinoona nguva nenguva. Dzimwe nguva vanonzi vadonha, dzimwe nguva vanonzi vadzedzereka, dzimwe nguva vakaenda kumisangano vanenge vachingoratidza kuti mutana ari kuratidza kuti utano pamwe chete dzimwe nguva nenjere neingazonzi pachirungu coordination hazvichanyatsokunge zvichienderana. Saka iyoyo nyaya yekuti vamugabe vangange vabuda vachienda kunorapwa hatingatombovhunduki nayo. Tingatoramba chikoshedzera hedu isusu kuti chinotinetsa inhau yekuti pese pavanobuda ipapo semunhu achiri pachigaro zvinoreva kuti vanobuda nemari yenyika vachirapiswa nemari yenyika. Tazvitaura kwemakore akawanda kuti dai vamugabe vanga vari munhu ane chido nenyika yake mari yose iyo yavanobuda vachienda nayo kuSingapore kana kupi kwavanenge vachinzi vari kuenda vachindorapwa vachibhadhara vachidii, dai mari iyoyo vaitawo mutsa nevanhu veZimbabwe vanga vazivawo kuti vakaitora ikange ichidyarwa muzvipatara zvemuZimbabwe navoo vaigona kutorapirwa imomo.
Ko, munoonawo sei imi kunetsana kwakanyanya kwaamo mubato reZANUPF panguva inoyi? Kuri kukushamisa iwe here?
Yave bata murefu, bata mupfupi muZANUPF, bata mukobvu, bata mupete, hatisi kutombokadzi. Zvinombotipawo zororo nekufema isuwo vamwe vana veZimbabwe kunyanya nyanyawo ivo vaya vaya vagara vachiita zvematongerwo enyika vari kumapato anopikisa, nekuti pari zvino zviri kuratidza kuti shamhu yakananga muZANUPF. Chandinoda kuti tibve tatarisisa ndechekuti mukaona vakuru vakuru zvekuchengetedzwa kwenyika vatingati maani generals vachinetsana nemakurukota ehurumende zvaakutoratidza kuti nyika yave zinyekenyeke vakaramba vachinetsana semanetserano avari kuita panogona kupedzera pakudeurwa ropa panogona kupedzera zvakare pakukonzera kuti munyika muite zinyekenyeke nekuti hapasisina akanyatsobata matomu ndiyo nyaya yavamugabe iyo yekuti varipo asi havapo kureva kuti varipo asi vari kungoita sechituhwani vari kungoita sekuti munhu asisina kana chaakabata kana tambo yaakabata yangova ada atonga ndo zvaakuita kuti kunge mune zinyekenyeke mumusangano mavo uyezve nemuhurumende nemunyika yese nekuti rangarirai kuti mukaona zviri kuitwa navana vamoyo nevamwe varimowo imomo nevamwe vakuru vemauto nevamwe zvakaipa chose nekuti zvinogona kuzopedzisira zvasvitsa nyika kwamvura yacheka makumbo
nyanzvo munyaya dzezvematongerwo enyika vajoy mabenge vanoshanda nesangano recrisis in zimbabwe coalition kuchamembi kweafrica vari parunare mujohannesburg south africa nablessing zulu westudio 7 sachigaro wezimbabwe electoral commission kana kuti zec amairita makarau vanoti vakwanisa kubhadhara imwe mari kukambani yeLuxton Group yekutenga michina yebiometric voter registration kana kuti BVR ichashandiswa mukunyoresa gwaro idzva revavhoti musarudzo dzegore rinouya. Vati vane chivimbo kuti vachakwanisa kupedza basa rekunyoresa vanhu paine nguva. Ngatinzwei hurukuru yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Takapiwa mari yese yatakanga takumbira inove mari inokwana kutenga michina 3000 mari yenosvika 7.59 million US dollars ndiyo mari yatakapiwa nehurumende yatinayo pari zvino isu takabhadharawo mari inosvika muchikamu 50% yatakabhadhara kuLuxton Group of Companies kuti vachikwanisa kutipa mishina iye zvino tiri mushishi rekutaurirana nevanhu veLuxton Group of Companies kuti vachitipa nguva yatingati schedule of delivery yavanokwanisa kutiudza kuti mishina inenge yasvika rini munyika kana tangove neschedule iyoyo kubva kuLuxton tinenge tichivisivisa veruzhinji mazuva anosvika mishina
saka ichinge yangosvika munyika makutotanga kuita basa renyu rekunyoresa vanhu
ichinge yangosvika taakutanga basa redu asi ndoda kuti veruzhinji vanzwisise kuti panosvika mishina tinotanga nekudzidzisa vanhu vedu kuti mishina iyi inoshandiswa sei zvichatitorera mazuva kuti tidzidzise vanhu vanozokwanisa kufararika nenyika yese vachirejista vanhu saka kusvika kwemishina kweotaba tatotanga kuti vanhu chiuyai tinombotanga tadzidzisa vanhu vedu musi watinozotanga chirongwa chaicho chekuti taakunyoresa vanhu tichadzivisa zvakare vanhu tichivaudza kuti tenge tiri panzvimbo dzipi nedzipi muprovhinsi yega yega sekutaura kwatikaita zvinhu zvakapera tinoda kuti urongwa uyu hunge hwakapararira nenyika yese huri national hatipanda kwatichasarudza kuti tichatanga uku kuti tichimbomira tinoda kutanga nyika yese saka provhinsi yega yega inenge iine mavoter registration centers ayo aichatanga nayo neaichapedzisira nayo saka tichange tichiburitsa panguva dzinenge dzichingoenda kuti iko zvino muprovhinsi yakati vari pakati svondo rinouya vanenge vari pakati svondo rinouya vanenge vari pakati
saka muri kutarisira kuti muchange muchidzidzisa vanhu vangani kuti mishina iyi inoshandiswa sei
tichatanga kudzidzisa vanhu vanoita makumi mapfumbamwe 90 vatinoti mamaster trainers aiva ndo vachadzidziswa nevanhu vanobva kuLuxton vakabatana nevanhu vedu vekuzec vachadzidziswa nguva yekutanga ivowo ndo vatichazoendesa kumaprovhinsi kuti vachinodzidzisa vanhu vemumaprovhinsi vachaita voter registration vari paprovincial level
sachigaro wezimbabwe electoral commission amairita makarau vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 zvichakadaro vesangano rethis constitution our constitution campaign nhasi vaendesa matsamba enyunyuto kumahofisi evesangano rezimbabwe electoral commission kana kuti zec mubulawayo nekune mamwe maguta munyika vachinyunyuta pamusoro pemitemo yakasiyana-siyana ine chekuita nekunyoresa vanhu kuti vavhote mutauriri wedu wenhau taurai shava anotipa nyaya inotevera
mutauriri wethis constitution our constitution campaign vaalfred zirutwe vaudza studio 7 kuti vamiriri vesangano ravo munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kusanganisira mubulawayo vaendesa magwaro enyunyuto kana kuti petition vachipa zvichemo zvavo kumahofisi eboka rezimbabwe election commission Vadzirutwe vati zvimwe zvavari kunyunyuta nazvo inyaya yekuti vanhu vari kunzi vaunze magwaro anoratidza pavanogara kuti vagokwanisa kuvhota, vachiti mutemo uyu unoita kuti vanhu vakawanda kunyanya vechidiki vasakwanisa kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Zvinhu zvakasiyana siyana. One of them ndezvekuti nyaya yekuti maproof of residence muzimbabwenzi vanhu vanogara pano kuti vauye nemaproof of residence. Imwe yacho nyaya yekuti vanhu vakasungwa vasavhota. Isu toda kuti vavote because maZimbabweans nenyaya yemadiaspora vanhu vari kunze kwenyika they are still Zimbabweans, so vanofanira kuti vapiwe mukana kuti vavote. It's their right, so ndozviripo pa petition iyoyo.
Vanobe Mhlanga vanomiriri weThis Constitution Our Constitution Campaign kuGwanda vati vakwanisa kuendesa gwaro ravo renyunyuto kumahofisi eZek mudhorobha iri rikatambirwa, izvo zvinova zvaitwawo naamai Langelihle Mpofu vanomiriri wesangano rimwe chete muguta reBulawayo. Mukuru wesangano reThis Constitution Our Constitution Campaign Muzvare Abigail Mupambi vati vapa Zek kusvika musi wa20 wemwedzi uno kuti vape mhinduro pamusoro pezvichemo zvavo.
Chatinotarisira ndechekuti Zeki vakadaro havasi pavari in isolation yangati nechirungu. Vanoto exist auno kuda kweconstitution iyei. Vachitovawo vashandiwo vedu sevana veZimbabwe. Enda handioni chingaita kuti vashandi varambe kana kuti vazvione vasingadi kuteerera mabosses avo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kune veZek panyaya iyi. Kuendeswa kwegwaro renyunyuto nesangano reThis Constitution Our Constitution Campaign kuri kuitika apo vechidiki vebato reMDCT vari kuti vachada kuratidzira pamahofisi eZek muHarare nemuBulawayo vachichema-chemawo pamusoro pemitemo yeZek. VaBrian Dube avo vanove mutauriri wevechidiki mubato reMDCT uye varivo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vanoti hazvina maturo kuti veZek vasimbirire pakuti vanoda kuti vanhu vave nemagwaro anoratidza kuti vanogara kupi kuti vagokwanisa kunyoresa sevavhoti. VaButler Tambo vanove mutevedzeri wesangano reCenter for Public Engagement vachishanda nechikwata chemubatanidzwa wePlatform for Leveraging Elections, Democracy and Governance kana kuti Pledge vanoti hapana chavanoona chakaipa pakuti veZek vati vanoda magwaro anoratidza kuti munhu anogara kupi. Vamwe veruzhinji vari kuchema-chema kuti veZek havazi kugadzirira nekukasika nyaya yekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota, vachiti boka iri rinogona kuzotadza kuita izvi nenzira yakanaka sezvo kwasara nguva shoma kuti sarudzo dzegore rinouya dziitwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Bato rinopikisa National Constitutional Assembly kana kuti NCA rinoti riri kufadzwa nemafambiro ari kuita gadziriro yaro yesarudzo dzeby-election dzekutsvaga achamirira dunhu rechiundura mudare reparamende idzo dziri kutarisirwa kuitwa nemusi wemugovera. Mutauriri weNCA vamadhoki Chivasa vanoti chiri kunyanya kuvafadza ndechekuti mudunhu iri hamuna mhirizhonga sezvinomboitika kune mamwe matunhu anenge achiitwa sarudzo dzerudzi urwu. Asi vachivasa vanoti vari kutsutsumwa nekubvarurwa kwemapepa avo ekutsvagisa rutsigiro nevatsigiri veMDCT. Asi mutauriri weMDCT vaobet gutu varamba mashoko aya vachiti vari kunzi vari kubvarura mapepa aya vanogona kunge vari vatsigiri veZANU-PF vari kuita izvi vakapfeka nhumbi dzebato ravo. Masangano akazvimirira anosanganisira reZim Rights ari kuitawo zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekukurudzira kuitwa kwesarudzo murinyararo. Chigaro ichi chakasara chisina munhu zvichitevera kushaya kwavakizito Chivamba vaive vebato reZANU-PF. Vatakudzwa Guzete ndo vachamirira NCA. Mamwe mapato ari kupinda musarudzo idzi anoti reZANU-PF, Refree Zimbabwe Congress pamwe neProgressive Democrats of Zimbabwe. Ngatinzwe hurukuru yataita navachivasa pamusoro penyaya iyi.
Vachagudzwa Guzete vari vobudirira zvikuru kutaura nevanhu vachisangana nevanhu, uyewo vanhu vari kutirimbisa kuti vachavhunira bato redu reNCA nezvinangwa zvakawanda zvinosanganisira kuti macandidates mamwe avari kukondesa navo havasi kutomboonekwa kuchisangana nevanhu, havatozikani nevanhu ikoko. VeZANU-PF anenge ari kandidhesi anotonzi haagari nechiundura anogara kuzvichavane. Saka vari kunyanya kuona kandidhesi yense kubva pakatanga kukambenwa kumanzako.
Tinomboona munombonyunyuta munguva dzesarudzo dzakaita saidzodzi muchitaurawo nyaya dzekushungurudzwa. Gore rino zvakamira sei?
ingada kuti vateerere vanzwisise kuti constitution yezvinzichiundura ine maparts ari mutown, ine mapartsiwo anenge ari kumapurazi. Kumapurazi uku mapostas edu atinge tanamira hapana kamunhu anotimbomatambura anenge aripo anatimatarisa. Asi tine dambudziko rokuti kana tazouya mudhorobha makatamira namukobha nekuna nasenga tokuona maposta emca kudambuka zvakawanda. Asi kuti chatakanzwisisa kubva kukandidheti yedu ndechekuti vanhu vakudambura maposta zvedu havasiri vanhu vezanupf. Vanhu vakudambura maposta zvedu vanhu vakanyatsokuonekwa vatungamiri vemdc vanogara kuna nasenga nekuna namukobha vakatobatwa takawanda vachitambura maposta edu. Saka zvinhu zvotishungurudza zvikuru kuti vamwe opposition party isitombori musarudzo dzacho, vanoti havadi dzesarudzo izvozvo, vanofamba vachidambura maposta zvenc. Tandodambudziko rataona ranyanya kukura iroro.
Saka mune matanho here amuri kutorawo panyaya iyoyo?
Matanho atiri kutora ndeyekuti kandidheti yedu vaguzete vachatoenda kunozivisa zveki, nokuti patakamboisa chitemo ichi chekudamburwa maposta takanga tichitoti vanhu vanodambura maposta edu vanhu vezano kusvika tatozobatwa nechivanhu vefc. Saka isu toona kuti kunyanga tiri musarudzo kandidheti yedu takaiti tiende kuzeki kuti indoudza vanhu vekuzeki kuti taakuziva kuti vanhu vakudambura maposta zvedu ndevapi.
Vanga vari mutauriri webato renca vamadok Chivasa vari parunare nestudio 7. Dzimwe nhengo dzemapato eNational People's Party, NPP, neZimbabwe People First, ZIMPF, dzinodarika zana dzainge dzambobva kubato reMDCT inotungamirwa naVamogeni Tsvangirai dzakadzokera kubato iri dzichiti ndiko chete kune utongi hwejekerere. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhengo idzi dzakaungana kumahofisi ebato reMDCT muchinoi nemugovera dzichizivisa nezvedanho ravainge vatura rekudzokera kumusha. Mumwe wevakadzokera kubato reMDCT ndivaJasper Mavhunga vekwaZvimba, avo vainge vave nhengo yebazi repamusoro mubato reZIMPF. Vanoti vakafunga zvekudzokera kubato reMDCT nekuti kuZIMPF hakuna utongi hwejekerere.
Taenda kuZIMPF takashanda kugadzira mastructures kuita zvese kusvika ZIMPF rabato. But chandakaona kubato reZIMPF vakawanda vacho vakabva kuZIMPF havazive chinhu kana temu inonzi democracy. Hakuna democracy. Ina handigone kuita leader anonzi chef. I must be a servant. KuZIMPF hakuna yatingati servant leadership. That's the problem.
Izvo zvinotsigirwa navatendai musonza vainge vave kubato reNPP vanoti vainge vabuda mubato reMDCT vachifunga kuti pane shanduko ingaunzwe nemamwe mapato nekukurumidza, asi vanoti hapana zviri kuitwa sezvo kuri kutungana kwembudzi.
Patakaenda kumusangano kuyawo taifunga kuti nhunha dzataive nadzo dzekuti dai mungaba achingobva uyu dai mungaba achingobva uyo, takazongonona kuti hazvina kusiyana maitirwo ari kuitwa basa nemaitirwo anongoitwa kuZANU-PF ikoko, kuti simba ranga risiri muvanhu.
Vamusonza vanoti vainge vabuda mubato reMDCT nekuda kwekudziviswa kutora zvigaro zvavanoda mubato iri, asi vanoti danho iri rakagadziriswa navatsvangirai pamisangano yavakaita yekusangana nenhengo dzavo mwedzi mishoma yapfuura.
Zvikonzero izvi zvaisanganisa kuvharirwa kunze kwaiitwa vamwatotwisirana magokora, ende izvi zvakagadziriswa nemutungamiri wedu wemusangano weMDCT vaMorgan Tsvangirai. Ndinofunga kuti muchiri kurangarira pavakauya pano vachiti hapana munhu anofanira kuvharira umwe munhu kunze.
Mutauriri weMDCT mudunhu reMashonaland West vaBlessing Mandava vanoti bato ravo riri kukura uye zvicharerutsa basa riripo rekutsvaka rutsigiro musarudzo dzegore rinouya.
Zvinhu zvinofadza kuti musha uri kukura, zvinhu zvinofadza kuti takakubatira pamwe zvakare. Saka kuuya kuri kuita vamwe uku kunotofadza zvikuru kwazvo.
Mutauriri webato iri mudunhu reMashonaland West vaWilson Makanyaire vanoti vanogamuchira vanhu ava nemaoko maviri.
Chatongoita isu kumusangano kufara nekuvambirira mauto vadzoka kumusha, totovatuma kubasa tendai mushandira save, todzawo vana vedu kuti aiwa tambirai vana vauya kumusha.
Asi mutauriri weNPP vaGift Nyandoro vanoti ayo manomano ari kuitwa nemasangano ari kutya mutungamiri wavo amai Joyce Mujuru musarudzo dzegore rinouya. VaNyandoro vanoti zviri kuitwa izvi munongedzo wekuti MDCT yadzidza zvakaipa kubva kuZANU PF panyaya yekunyepera vanhu. Hatina kunzwa divi re ZIMPF panyaya iyi sezonari mbozha ye mutauriri webato irivaru gare gumbo yanga yesinga davirwi. Ndaka mirira Studio 7 muchinoi ndini ata chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vapfumbamwe vakafa vamwe makumi maviri nevashanu vakakuvara mushure mekupidiguka kwebhazi raive rakatakura vashanyi kubva mugomo muPeru neusiku wemusi wesvondo. Mashoko aburitswa padande mutande negurukota rinoona nezveutano muPeru anoti tsaona iye yakaitika makiromita maviri kubva pamuzinda wemutungamiri wenyika muguta reLima. Vamwe vanhu vanorwara nechirwere cheshuga kana kuti diabetes vanoti vari kufara zvikuru nekushandisa kwavari kuita nharembozha dzavo kana kuti app inonzi DNS Manage mukuzvivheneka kuti shuga inenge yakamira sei mumuviri mavo. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parurenyatwa vanoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu munyika vane chirwere cheshuga, uye vamwe vacha vatoziva kuti vanacho nenyaya yekusaenda kunovhenekwa navana chiremba. Vanhu vasingazivi kuti vane chirwere ichi vanenge vane inonzi type 2 diabetes inokonzerwa nekudya zvinhu zvakaita sesadza kunyanya, munhu asingazvigwinyisi muviri uye kuva nemuviri wakakura. Vana chiremba vanoti munhu anogona kuona kuti ava nechirwere ichi kuburikidza nekuonda zvakanyanya munguva pfupi, kurutsa, kusaona zvakanaka, kusafema zvakanaka uye kungonzwa kuneta nguva zhinji. Asi vamwe vanhu ava vava kubatsirikana nekushandisa mushina wechizvino-zvino wakaparurwa munyika gore rapera inonzi DNS Technology. Mushina uyu unoshandiswa kuvheneka shuga inenge iri mumuviri wemunhu kana kuti DNS glucose meter uye DNS app panhare mbozha. China ndiyo yakaparura mushina uyu muna 2015. Kambani yeVivid Health ndiyo yakaparura urongwa hwekushandiswa kweapp iyi muZimbabwe mukupera kwegore rapera. App iyi yauyawo panguva yakanaka munyika sezvo vanhu vane chirwere cheshuga vange vari kuchema-chema kuti kuenda kunana chiremba kunodhura. Mumwe anoti abatsirikana neapp iyi ndivaCourage Chombo.
Mari yata kushandisa ikozvino kutesta yadereka, yadereka chikombe nezvataishandisa kare, nekuti mukaona kuti nguva dzekare waifosa kuti unoenda unoona chiremba, ende uchiona chiremba every time paunomuona kuti akuteste unonga uchitobhadhara mari yeconsultation ende nemari yekutestwa.
Izvi zvatsigirwa navasimba mapfumo avo vane makore gumi vachirarama nechirwere cheshuga.
Mishini inondibatsira pakuti ndikacheka shuga yangu inondiudza kuti zvandinofanira kunge nichiita, nekuti kudhara ndichigara kwachiremba ndati ndikachekwa shuga aindiudza zvandinofanira kudya nemararamiro nezvandinofanira kuita nemaexercise. Asi nemishini iyi manje kana result yangu painobuda ipapo inobva yatondiudza kuti shuga kana yakakwira ezvino waufanira kudya chikafu chakawanda sei.
Mumwe wevakuru veVivid Health vaBlessed Musisinyani vati kambani yavo iri kupa vanhu pachena kamushina kadikidiki aka kanonzi mobile glucose meter kanoiswa panhare mbozha kubatsira kuverenga mamiriro eshuga.
Takaiwana mukana wekuti tikwanise kuunza mushina wayo kuno kuZimbabwe, nokuti takaona kuti vanhu vazhinji vakanga vakukwanisa kunge vaine mafoni. Tikaona kuti mushina uyu sezvo uchishanda nefoni unobatsira zvikuru.
VaMusisinyani vanotiwo sezvo vari kupa mushina iyi pachena munhu anozotengawo anonzi mastrips anoiswa ropa. Mukuru weZimbabwe Diabetes Association Dr. John Mangwiro vaudza Studio 7 kuti vanofadzwa zvikuru nekushandiswa kweumhizha uhu mukuderedza mari inobhadharwa nevarwere.
Varwere vedu vanenge vadhiwo vakuzvitungamirira pakuti tarira chigure chavo cheshuga ichi.
Sangano reZimbabwe Diabetic Association rakurudzira kuti makambani ari mune zveutano akaita seVivid anodzidzisawo vanogara kumaruwa mashandisirwo eApp. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Nao dzemitambo. Mutungamiri weZifa waPhilip Chiyangwa vari kukurudzira vanhu vose munyika kuti vaende kunhandare yendege yeHarare Masikati kunotambira chikwata chemaWarriors icho chakashura mari nekudambura Zambia 3-1 kuSouth Africa neZuro chichibva chasimudza mukombe weCOSAFA Castle Cup. Blessing Zulu Studio 7 abata vaChiyangwa ndokuvabvunza kuti vari kunzwa sei nekukunda kwakaita chikwata.
Asi pane chamuri kurongerawo here vakomana ava seZifa sevanhu vasimudza mukombe vakabatanidza nyika yose kudai?
Nguva dzese nogara ndichita kuti vafare, saka tinenge tigori nezvirongwa zvakasiyana siyana munoparura kana vasvika.
Muri kutarisira kuti vakomana ava vanodzoka kumba riini uye muri kudawo kuudza vatsigiri vemaWarriors kuti kudii?
Vanodzokera kumba mangwana, uyezve masapotas ngaauye kuzohondoringa kuti mangwana vanenge vane vanhu vakawanda vachauya kuzovatambira.
Pane nguva here dzavari kutarisirwa kuti vange vachimhara muHarare?
Vanga by lunchtime vane vasvika.
Mutungamiri weZifa waPhilip Chiyangwa. Iye zvino tichaenda kuna Michael Kariati, mutoro wedu wenhau dzemitambo, kuti tinzwe kuti vanhu muHarare vari kutambira sei mashura akaitwa nemaWarriors.
Chikwata ichi neZuro chakasimudza mufaro nekunyora peji idzva munhoroondo yemakunda neCOSAFA Castle Cup, apo chakaita chikwata chekutanga kutora mukombe uyu kashanu nekurakasha Zambia 3-1 muRoyal Bafokeng Stadium. Maorias akapa mufaro kumhomho yeZimbabwe inogara muSouth Africa, avo vaive munhandare iyi neavo vaiona mutambo uyu vari muZimbabwe, nezvibodzwa zviviri kubva kuna Nox Mtizwa nechimwe chete kubva kuna Talent chawapiwa. Zvapadza veruzhinji muZimbabwe, kusanganisa vatribal munyanyi, avo vanoti vanofarira chikwata cheyadha muZimbabwe.
Awari kuvara because into I'm happy because into the faro nyeza itwa ne maWarriors because maWarriors aita se atamba bora zakanaka and Tanzania expected the win for Zambian because Zambian team is a good team.
Mutsigiri weDynamos vaStanford Motsi vanoti kutora mukombe uyu kunopedza kudzikisirwa kwanga uchiitwa maWarriors pasi rose kubvira muna 2009 apo vakapedzisira kukunda mumakwikwi aya.
Mafaro kwatiri vanhu veZimbabwe nenhau yekuti tinenge tichidzikisirwa zvakanyanya.
maWarriors akatora mukombe uyu zvinodadisa mushure mekunwisa zvibodzwa 10-0 mumitambo mitanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kubudirira kwakaita chikwata chemaWarriors mukusimudza mukombe weCOSAFA mushure mekukunda Zambia kuSouth Africa neZuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mumwe mukuru muhofisi yezvekudyidzana nedzimwe nyika anotenda kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaenda kuSingapore kunorapwa kunyange asimbaradza kuti havasi kunyanya kurwarisa. ZEC yotanga kutenga michina yekuvhotesa yeBVR mushure mekupiwa mari nehurumende. Mutungamiri weZifa waPhilip Chiyangwa vokurudzira vanhu munyika kuti vaende kunhandare kunotambira chikwata chemaWarriors. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande namutungamiri Nkomo.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje
sisusa esempi ukuzamazama lokho kukhona kubudlelwano buka professor Moyo ikuthi uprofessor kuzwakala sengathi wala ukusekela ukuthi uzandle ezibomvu umnunzana uMnangagwa kube nguye ozathatha umbuso ngemva kukaMgabe.
Inkokheli yebutho iqhubeka ilwisana lomphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo empini yokubanga isikhundla sikamongameli Mgabe.
Isizathu sokuthi ahambe ayezama ukuthi impilo yakhe ingamhluphi kodwa esekela abantwana bezimbabwe zejikeni. Akulasizathu sokuthi phela khona yena yeke lilizwe lakhe lisisa yena abe hambe siyakwelatshwa ngaphandle kwelizwe.
Umongameli Robert Mgabe udlulisele phambili umkhankaso welupane ngoba eseye kwele Singapore ngesiphangiphangi ukuya kwelatshwa.
Uzulu weZimbabwe utshayela ihlombe iqembu lama-Warriors ngokuthatha inkezo ye-COSAFA Cup.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Inkokheli yebutho iqhubeke ngokulwisana lomphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ngempelaviki empini yokubanga isikhundla sikamongameli Robert Mgabe phakathi kweqembu elisekela umnumzana Emmerson Mnangagwa leqembu le-G40 elibikwa lisekela unkosikazi Grace Mgabe. Umkokheli wamabutho alwa esemoyeni uEma Shawe Perez Shiri uchotoze umoyo embikweni wethu lekumaphephandaba kahulumende ngempela viki esithi umoyo ungumuntu omubi njalo owabaleka empini. Umkokheli wengatsha zonke zamabutho uGeneral Constantine Chiwenga laye wethu le amazwi afanayo ngeviki edluleyo lapho ethu seleyo khona umoyo esithi gabasoze bamvumele ediliza ibandla lezanu PF. Yena umoyo wethu le amazwi yakhe izolo esithi ushiri kasithulele nje athi zwi. Uphinde wathi uChiwenga kumele atshele abantu ukuthi wabhalelwa ngubani izivivinyo zakhe ze-PhD. Ngezinye indlela lapha umoyo uthi uChiwenga wathola iPhD le eUniversity of KwaZulu-Natal kwele South Africa ngokuqilibezela. Ukudlephana phakathi kukamoyo lenkokheli yebutho lokhu sokuthiye abantu abaningi besola kakhulu ukungenela kwebutho kwezombusazwe. Omunye wabo yincwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobanzima Gonya.
Esintwini eyomdena ingenwa kodwa ke kusho ukuthi abantu beke bexoxisane nje ngempi yomdeni umdeni ongaso wethu umdeni wezano okusobala nxa ukulandelisiswa kuyinto kwabo kuzwakala ngani isisusa esempi ukuzamazama lokho kukhona kubudlelwano buka professor Moyo lezinye iziqiwi zezano lezi yikuthi uprofessor kuzwakala sengathi wala ukusekela ukuthi uzandle ezibomvu umnunzana uMnangagwa kube nguye ozathatha umbuso ngemva kukaMgabe.
Ubona izala nkomoni pho ngoba abanye balokwesaba balokwethuka bathi mhlawumbe kakusoze kugcine kuhle kwinto lokhu njengoba sibona laba abanye ababili ukuthi ngaba kubutho ngabantu abesatshwayo phela abaphethe isikhali.
Ye, hayi khona sibili kwesatshwa bengabe besesatshwa kodwa ngibona ngani la umoyo uyesavela angikhole ukuthi umuntu elingamphatha nje mashayana angani kuthiwa ngokuhwa ibhetshi komuntu la uChiwenga kumbe nguyo parents uShiri nxa ukuthi befuna ukulwisana la umoyo ngiqinisa lokuthi eginya amaganu izithembile fowethu ukukhona laye umoya abe uthembile ngoba angikhole ukuthi ukukhona uzadubula omunye emgwaqweni kodwa nxa ukhumbula mandulo akuvabanga ukuthi lapho kuba lempi khona phakathi kwezanu kuphele nje kungena sidumbu isikhathi esiningi ngabantu abalochuku bavama ukubulalana asazi okwamanje ukuthi kozala nkomone kodwa sithemba ukuthi uzophepha umphokabulevu
ukhona into elungileyo na babu Magonya ukuthi abantu abakubutho babe bengenela kundaba zomba ngazwe indaba zombusazwe njengesikubonayo kwamanje kumbango wezanu PF lo
eqinisweni mfokankomo ayisikho okuvunywa isiqu sombuso iconstitution lokho yibuganga lokho kwenziwa ngabe zombutho ukuthi sebengenela ku issues ze politics ku civilian life
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebilithani.
Umongameli Robert Mugabe usedlulisele phambili umkhankaso kaDemele awenze eLupane ngempela sonto ngemva kokuya kwele Singapore ngesiphangiphangi lapho ayekwelatshwa khona. Umphathintambo wezembingo umnumzana Chris Mushowe utshele intatheli zindaba ukuthi umongameli Mugabe uyohlolwa nje kuphela hathi ukuthi uyagula. Lokhu sekuthiye abanye abafana lomqoqi wenhlelo zebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu besithi lokhu kutshengisa sobala ukuthi sekumele aphumule.
Lokho kuyamangalisa kakhulu kakhulu ngoba kholapho uyena ule sizathu sokuthi ahamba ayezama ukuthi impilo yakhe ingamhluphi kodwa esekele abantwana bezimbabwe zedikeni akula sizathu sokuthi khona yena yeke lilizwe lakhe lisifa yena abe hambe siyakwelatshwa ngaphandle kwelizwe lokho kuyisizathu sokuthi sibili ubone ukuthi ngala ndaba labantwana bezimbabwe okwase kuphela ukuthi impilo yakhe ibenhle angabi le ndaba lokuthi abanye abantu badike kanjani and lama-tips akhona lawa yimali emele ukuthi ngabani ilungisa ilizwe kodwa uhlezi usemgwaqweni kokuphila okuyikuthi abantu bezimbabwe ngabani konke babona ngelihle elibona ngalo ngabandlele kabamvoteli ukuthi abuyele esikhundleni
kodwa nxa sikhangele ukubana lesi yisikhathi sokukhankasa njalo sizwa kuthiwa ubemele ayekhankasa eLupane kodwa kasayenelisanga ngempilakahle yakhe ungathini nxa ukhangele khonoku
kanti vele uyakhankasa ekhankaselani akunaza kukhankasa okwakhe kuphela yikuthi kahlale phansi ngoba lokho okumenza ahlale ehambile siyadinga impilo kwamanye amazwe ukutshengisa ukuthi vele yena sekhulile mina nginethemba lokuthi izinu kolaphana kunjalo phie kunomuntu omunywana ongathatha leso sikhundla abe ngu-president kanti kuyini okwenzakalayo khonaphana okwenza ukuthi angaphuma athi kangiphumi yethi kulabantwana abancane abangenelisi ukuthi babuthe leli lizwe so vele akunasizathu sokuthi vele ahambe ekhampeni ingakhangela ama-campaigns akhe vele uyabe sekhampeni lawo nayongo-2013 umfazi wakhe ngiyowayebhize ekhampeni labanye nakathesi futhi kuze kwenzakala njengoba nehlala esitela ukuthi izamfuqa ngebhara ayekhampela isebhareni so kutho ukuthi vele ingqondo yabo yokuthi kumele baluthe baze bayekufa belokhu belutha thina abantwana bezimbabwe sidukeka yenesezikiseleyo labantu abakhe
Alo-ke ngunkosazana Rita Ndlovu umqoqi wenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Inhlanganiso yezakhamizi zewange sicele idale lephalamende ukuthi lisuse inhlelo zamanzi ezandleni zogatsha lezinwa lizise
ezandleni zikamunicipala walelo dolobho. Kusicelo sayo esifikise talele parlamente ngolwesihlanu, inhlanganiso yeWange Residents Association ithe iWange Local Board iyo emele iqhube inhlelo zamanzi ngoba izinwa isehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi. Idolobho leGwanda lalo lithethe inyathelo elifanayo kumaviki ambalwa edluleyo. Sixhume umqoqi wenhlelo zeWange Residents Association, umnumzana Fidelis Chima, wachasisa okunengi.
Izinwa ile tendensi yokudisconnecta amanzi engela court order. Then isizathu sesibili izathi iZimbabwe Power Company yiyo ekhampa amanzi from iZambezi ihambisa ku-water treatment plant. And kulamanye ama-organizations that are donating ama-chemicals ezinwa. So izinwa eyenzayo ikukholektha i-revenue kuphela. And then S3 iyokuthi izinwa yona ikholektha annually approximately 800,000. Imali leyo ihamba u-government and thina ama-residents we can't make izinwa to account for imali yona le. So under normal circumstances, we want it to at least be on the local board to take over the running of water because we are still able to see our residents beyond the local board to be accounted for. And then it is that also in line with what we don't have to do in the system level. It's so questionable. So I'm a resident, but trying to complain, trying to tell me that we are meeting the city, we are meeting the city, we try to engage, but still we are meeting the city, we are meeting the parliament and try to petition who to do and the local board should take over the running of water like any other local authorities in Zimbabwe.
Parliament, the kona, vasa mugela njani, isicelo senu?
Akungena any problems, bathatha i-petition and the promise to come back to us. And hopefully, asibone ukuthi kuyakalele any challenge to that effect.
Umnumzana Fidelis Chima ubona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeWange Residents Association.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhla sixoxa ngokuphumelela kweqembu lama Warriors athole inkezo yeCOSAFA Castle Cup ngokunqoba iqembu leZambia eleJibholobholo ngesonto.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Amapolisa akwele Egypt abika ukuba avulele abantu abayisithupha abanakanelwa ukuthi ngamalunga eqembu labalwa becatsha abe Islamic State kusehlakalo sokulwisana kudutshulwana phakathi kwamacele omabili lamhlanje emadabukakusa lapho abe ISIS endlini abakade becatshe khona.
Udubo lokusilela kokudla lukhanya lukhula emhlubulweni waseHorn of Africa ikakhulu emazweni afana laseKenya leSomalia ngoba izulu lingananga kuhle lonyaka. Abenhlanganiso yeFamine Early Warning Systems Network bathi kulabantupho siyabayizigidi ezintathu kwele Kenya labe edlula izigidi ezintathu kwele Somalia abahlaselwe yindlala.
Abakhubazekileyo eZimbabwe bathi lokho luselela usizo lwempahla yokusebenzisa kwezemidlalo etshiyeneyo eyokuqinisa umzimba ukuze benqabele ukuqansa kwenani labatholakala belemikhuhlane engathelelwanayo ebalisa othukela leya hypertension iBP esibahile kuZulu ngoba engelanhlelo zokuqinisa umzimba. Umevis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bathi lesi simo siyingozi enkulu kumpila kahle yabo njengoba ukukhubazeka kungathi ukuba abahlaselwa yimikhuhlane njengabanye bedinga labo impahla ukuze baqinise imizimba yabo. Unkosikazi Chipo Chikwature ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Association for Sport of the Blind.
Ngoba njengakhathesi sifuna ukuthi ngoku ngadlala nemigobho leyana edlala labantu abangaboni uyafika ukuthi ihole yangkhona yabe ingayenzi. Ufike lapho kokuthi umuntu akwanisa ukungena kwezinye indawo lewiche ngoba befuna ukudlala layo. So kanye akusayenzi ngoba lokhu alokhu kusemuva kakhulu. Nxa ukuthi uhulumende uyazama ukuthi kube le mali yokuthi balungise konoko kuphela ingoku ngasincedi ngoba endaweni eziningi kunzima.
Umnumzana Elford Moyo ufundisa ezemidlalo eDaniko Project ngokhubazekileyo ohamba ngamadondolo. Umoya uthi siyadanisa isimo sokubana ilizwe liqhubeka lisehluleka ukubanceda.
Lapha eZimbabwe asikafiki kuklasi yokuthi sithi khona khona indawo zethu ezidlala khona ama-sports ziyakwaniseka ukuthi abantu abakhubazekile badlale khona. Inkinga esilayo kathesi. And ungakhangela i-sport equipment yangkhona. Ngibona ngazathi azange sibambe khonapho. I-sporting equipment yangkhona asilayo. Senze ukuyathatha kwamanye amazwe. Lapha atholakala khona. So even in terms of my ground malutshwane akwanisa ukuthi abantu abakhubazekile banjani bedlale khona.
Umeli wabakhubazekileyo edalela eParliamente uSenator Anashiri okhubazekileyo laye utshengise ukukhathazeka okukhulu ngalesi simo.
Siyakhangela namhla okunengi ukuthi siyabona ukuthi into lezi esifana lama-wheelchair ekudlalisa imidlalo iyadula kakhulu. Kodwa sikhangela ukuthi uhulumende angaba laye azuze asizuzele ama-wheelchair ukuthi sisebenzise kumbe kuma-Paralympic Games, kuma-games, kuma-province onke, kumbe sizuze yokuthi akwani team.
Ethi udingeka ukuba batholiswe labo impahla yokusebenzisa ekuqhubeni imidlalo ehlukeneyo njengabanye benqabele ukubanjwa imikhuhlane engathelelanwayo.
Siyathaba kodwa isicelo kuhulumende yiso sokuthi siyachela njengabantu abakhubazekileyo ukuthi lati ama-facilities, environment, lapho lati siyabe sifuna ukuthi sidlalele imidlalo lakho kuwe disabled friendly. Lathi sidlale imidlalo leyi lathi sithabile.
Inhlolisiso esezithe zenziwa zikhomba ukuba isilinganiso sokulithumi ekhulwini senani labantu elizweni kungabakhubazekileyo ngendlela ezehlukeneyo. Lanxa kumele banakekelwe njengabanye bahlezi bekhala ngokungananzwa, uhulumende sithi akalayo imali yokubatholisa indingeko zabo njengokumele akwenze. Lakusekelo sombuso laloba ikhona imithetho lesiqondiso zokunakekelwa kwabo kuba nzima ukuthi ulandelwe ngoba uhulumende ethi lokhu kungafezeka kuphela nxa imali ithe yaba khona. Abakhubazekileyo laba bathi lesi yiso isikhexe uhulumende alokhu esebenzisa ecatsha ngomunwe lalapho esanelisa ethi akala mali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ibandla leMDCT selikhuthazwe ukuthi likhankase kakhulu emaphandleni ukuze linqobe kukhetho oluzayo. Inkuthazo le iphume kuhlelo esilethulela lona enkundleni yeFacebook uhlelo Zimbabwe Today elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7. Abaphatheke kulolu hlelo bathi kungamanga ingamanga imbiko yethu lweyinhlanganiso ye-Afrobarometer ethi ibandla leli likhanya selibalekelwa ngabalandeli. Umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Tabitha Khumalo lonobhala obona ngenhlelo zaleli bandla umnumzana Bednico Bebe bathe baqhuba kuhle imikhankaso yokhetho njalo ibandla labo lokhe liqinile. Asizweni uMakhumalo uBhebhe lo Bhebhe bekhuluma ngodaba lolu kanye lo mnumzana Sikhumbuzo Moyo yena ohlala kwele South Africa.
Siphakathi komuzi waseZimbabwe sixoxisana lezizalwana zezimbabwe sizikhuthaza ukuqakatheka ukuthi bambe bayebhalisa ukwenzela ukuthi bathole amathuba ukuthi bakhethe inkokheli abazifunayo.
Kulo phenyo olusanda ukwenziwa olutshengisa ukuthi MDC kungani iyatshelela kancane kube sokusithi iZANU PF kungani abantu bayayisekela so akungene khonapho mama.
Sisanika iy'nithi zethu ukuthi zicubungule ukuthi i-agrobarometer itshoni njengoba ikhona thina njengebandla sithi khona inkokheli zonke zisuka kuphansi ebantwini zisiya phezulu kazingene kuzulu ikakhulu emakhaya ngikhuluma kunjenje basabalele bangena ngezindlu ngezindlu sikhuthaza likhankasa ukuthi antibambe uyerejista akuqina zizaqina kodwa anti uyayazi ukuthi vele uma usina lo muntu othole induku wena uzizandla kuba nzima kodwa kakutho ukuthi kuzasinisa khonokho.
Are baba Bhebhe kunjani?
Ngiyaphila kunjani?
Hayi mphila kakhulu. Nanko ke phela sesokuloku khankaza kathezi kuyaphumelela kumbe khonongani kuyimgoqo
vele imigoqo lapho kuhlutshekwe khona ikhona ngoba abantu bayakhala bakhala izinyembezi nxa abantu bekhala izinyembezi banjengomuntu osegalula umuntu nxa esegalula uyabambala ngoba yini akubonayo. So okuyenzakalayo ke eZimbabwe ukuthi umumo kawusamanga kuhle akusadingi ukuthi omunye atshele omunye ngoba umuntu uyazikhuthela. Akusadingi njalo umuntu ukuthi omunye atshele omunye ukuthi lokhu kwadalwa kwini wonke umuntu uyakwazi okwakudalayo. Njalo kakusadingi futhi ukuthi umuntu atshele omunye ngoba bayakwazi bonke abantu ukuthi kufanele kwenzeni. Xa befuna ukuzikhipha ke ehlutsheni lolu okuqakathekileyo ukuthi bazikhangele njengabantu ukuthi bayafuna na ukuhlala ngendlela abahlezi ngayo.
Okwamanje ke sengilo baba-ke uSikhumbuzo Moyo. Mnumzana Moyo kunjani?
Yebo kunjani Mthokozo.
Mphilile kakhulu kunjani eJozi khonapho?
Hayi Jozi maphilaphisa nje namhlanje.
Nathi udaba lamhlanje sikhuluma nge-MTCT.
Mina ngiboni la abantu bengasebezasenzela okunye okungcono because khanye ngathi sokwehlule isikhathi sesisiningi benjalo bake baphiwa i-chance yokuthi bake baphiwa ngabantu umbuso but ngendaba yokugwala bachedele emuva bona bewawinile ama-election so akuleke indlela abangayenza ngoba vele bayaziwa sebabamunyumula la abantu bezayo.
Lapho lizwe umnumzana Sikhumbuzo Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa obekhuluma kuhlelo lweZimbabwe Today. Lizwe njalo kumnumzana Beniko Bhebhe obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeMDCT kanye lo Nkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli saleli bandla.
Kwezemidlalo uZulu weZimbabwe lokhu ebobotheka lapho icabanga ngokunqoba ukwenza iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors elenelise ukuthatha inkezo yeCOSAFA Castle Cup izolo. Ama-Warriors anqobe abafana beChipolopolo abakweleZambia nge-3-1 ukuze banelise ukuthatha inkezo okwesithupha. Umkhokheli wenhlanganiso yeZifa uPhilip Jiyangwa ukhuthaze abasekeli beqembu ukuthi baze ngobunengi egcekeni lendizamtshina ukuthi baze emukela amajaha ama-Warriors. UJiyangwa uthi yena iZifa izaphathisa ama-Warriors ngokubabonga kodwa cacanga ukuthi bazabongwa ngani njalo wathi abantu beze ngobunengi. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya okade senkundleni yeRoyal Bafokeng Sports Palace usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe linqobe eleZambia nge-3-1 ngemva kokuba umgadli uNox Muthizwa odlala ephikweni uTalent Sharp wakanye lovimba esandleni sonxele uOcean Mushure betshayele emambuleni. Ukunqoba okwenziwe ngama-Warriors ephakamisa inkezo yesihlanu yeKhwasafa ujabulise kakhulu umsekeli kamqeqeshi uBongani Mafu.
The trophy means a lot kimi lakithi siyi-team ngoba into esiyisebenzele kakhulu ukuthi sithole i-team kuzela 5 days ukuthi kube le le tournament sibahlanganise sibenze babe team esebenza ndawonye is something that is wonderful and abafana laba I like to thank them for being a team. They were on time every time.
Umafu uthi njalo ujabuliswe indlela umthizwa wadlala ngaphansi kwakhe kuqembu le Highlanders adlale ngayo kulenkezo.
I very good player. A very good player. I'm very proud of him. And I think from the first time that I saw him, Medlala wing, I changed him to the middle. And he's flourished there. It's a natural position for him. So it's a lucky break for both of us, which is ended up man of the tournament here.
Umthizwa, okay, twenje ngomdlali. Odlale ukudlula bonke kwinkezo yeKhosafa. Kukanti uCaptain Ovid Karuru. Nguye uqedela amagoli amaningi echayele emambuleni kahlanu. Umqeqeshi uSande Chitsamba. Nguye oselinkezo eziningi zeKhosafa elezimbili njalo engakazela ahlekelwe ngumdlalo kulenkezo. Inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe zibukele umdlalo lo eRoyal Bafokeng Sports Palace edolobheni leRustenburg kusifundazwe seNorthwest kwele South Africa. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eRoyal Bafokeng Sports Palace eRustenburg kwele South Africa.
La silisa lo muntu yakula ingoma ka Obadiah Matulane ichaheli tala ligqiba uhlelo lwethu ke lwalamhlanje kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Inkokeli yebutho iqhubeke ilwisana lomphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo phezu kodaba lwesikhundla sikamongameli Mgabe.
Umongameli Mgabe na udlulisele phambili umkhankaso wakhe welupane ngoba esekwelatshwa kwele Singapore.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje igama nguChris Gande lelaya.
Lo ntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.